announcement yaitwa nemutungamiri wenyika kuno kuAmerica vaJoe Biden yokuti vari kuwedzera madonations enhomba yeCOVID-19. Ianouncement yakanaka chose for pasi rese nokuti tinoziva kuti kana tikasadzivirira dambudziko reCOVID-19 anywhere in the world, it means everybody is unsafe. Saka dzimwe nyika dzisingakwanise kugadzira nhomba kana kutenga nhomba dzakakwana dzinosanganisira vana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadaro dzinofanira kutambira mashoko aya nemufaro, nokuti it means mavaccines ari muno muAmerica eJohnson and Johnson, Pfizer neModerna will be more available sooner to the rest of the world. Saka ndinoona iri announcement yakanaka chose.
Iyo America haizosangana here nedambudziko rekushoterwa kana kutadza kugutsa vanhu vayo nhomba yapera mushure mekunge yagovera kune dzimwe nyika.
America inosara nenhomba dzakakwana, sezvatinoona manumbers evanhu vari kubayiwa nhomba adzikira nawo zuva nezuva, nenyaya yokuti vazhinji vanoda kubayiwa nhomba vabayiwa. And last week tainzwa kuti more than 250 million shots have been administered already. So I think America ine more than enough supplies kuti ikwanise kunge ichishare kana kuti kupa kune dzimwe nyika dzinotambura dzisina nhomba yakakwana. Ndifunga kuti idambudziko kuti muno muchaita shortage yenhomba, sezvatinoziva vakatodoneta dzeAstraZeneca isati yaapprovwa muno muAmerica. At the same time, you know, tine Johnson and Johnson, Moderna, tine Pfizer. So it means that all these companies, you know, vachishandisa Defense Production Act, vanokwanisa kumanufacture nhomba dzinodiwa. Capacity yavo was greatly increased.
Zvinosiya papi nyika dziri kubatsirwa idzodzi, tichiona kuti patanga denda iri idzo nyika dzakaita sana America dzaipomerwa mhosva yekutenga nhomba yose.
Of course, Mr. Kandimire, it seems unfair kuti nyika dzakabudirira dzitange dzaguta idzo dzozopa zvasara to the rest of the world. However, chatinofanira kurangarira ndechekuti idzodzo nyika dzakapfuma dzacho ndodzo dzakakwanisa kuisa mari kuti research iitwe nokukurumidza